Misore yenhau dzanhasi, China, Chikumi 15, 2017. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, vaChristopher Mushowe vatadza zvekare kuuya kuparamende kuti vazotaura matano ari kutorwa nehurumende pakugadzirisa mitemo inombunyikidza vatori venhau pamwe nekusunungura masaisai ematerevhizheni, izvo zvatsamwisa masangano anomirira vatori venhau munyika. Vanhu vekumanikaland votadziswa kuita mabasa avo vachinzi vagadzirire kusvika kwava Mugabe kumusangano uchaitwa Musa kubva mangwana. Mugodhi weEldorado kumashonaland west wopedza vanhu nekudhirika. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevanasikana vanorodzwa vasati vabve zera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona.